zvitinotongo tikupawo muchikafu mutwate tuwani nevamwe vatinoshandidzana navo uye zvekare takaita mamachi kukurudzira nyaya dzegender based violence mhirizhonga mudzimba mhirizhonga muzvikoro mhirizhonga mumusha matiki uye kuti ticharamba tichiita mabasa ayo ende tichavandudzika uye zvekare inini semumiri weboka rechitsvene takaendawo neorganization inonzi wese chembo rakapera inomirira madzimai taanga tiri kugokwe uko kwataita zvekare yatinoti bhaketu mbaketu maimune sipo maimune masenitary pads matoothbrush makamu mafuta zvakawamba wanda zvekuti madzimai abatsirika saka chirongwa ichi tichazenge tichikuunza zvekare muchitundu iko zvinotine zvino zvatikamirira kuti tikwanise wanwa tichipa vasikana vechidiki muzvikoro
ko munyaya dzezvematongerwo enyika zvii zvakaitwawo nemadzimai mudunhu menyu
takave nechirongwa chakanaka chevota registration chatikarejista vana vechikoro vanosvika kuma1200 vanove vakatanga kuvhota mus23 August saka hazvizvinzi zvatakaita tinongokurudzira kuti dai tawana vatinobatana navo mamaorganization anokwanisa kutibatsirawo pachikafu pamawilche pamaschool fees ndo rimwe dambudziko ririko maschool fees hazvina kumira mushe muno munyika kana kuti muguta munhu izvozvi kana uchititi vanhu vane christmas hapana christmas vanhu varingori mudzimba dzavo vari kutoronga zvekuti vanhu vaendesa varonge zvemaschool fees nezvemauniform nekuti chikafu chaita zvinhu zvakatiomera munhu
tinoonawo kuti madzimai akawanda anorarama nenyaya dzekutengesa vakashandawo sei mugore irori ratiri kubva madzimai
tinongotenda necourt order yatakapuwa sechidresi yekumisa kupwanwa kusiri pamutemo kwepekutengesera kana kuti mavending stores izvozvo zvakambotibatsira uye zvekare takagarawo pasi nekanzuro yechitungwiza tikakurukura kuti vanhu vabhadharawo mari yekuti vasaramba vachishungurudzwa nekanzuro inoita 10 years kuti vakwanisa kunge vachitengesa chero pavanotengesera takamirira kuvakwa sepekutengesera ichokwadi hazvina kumira mushe zvinokuru kunayi vanhu petengesera pacho murodhi asi kanzuro inenge ichingoda mari haina payakavaka sechiimbiso chayakati pautanga kwegore riri
ko mugore riri kuuya ra2024 semadzimai emuchitungwiza zvii zvamungatarisirawo kunge muchiita kana kupedzisa zvirongwa zvimwe zvamunoti tinotarisira kuita ichi nechichi
kana ndetenda tiri kutarisira kuramba tichibatsirana kumatraining zvandamboreva kubatsira vanotambura kubatsirawo nechikafu uye zvekare kupa vanhuwo mabasa kutiisipaunhu kuti vaite mabasa emaoko tikutarisirawo kuti pane mamwe mapoka atakatanda nawo aipa madzimai mari yesu atange mabasa emaoko anotanaaaaa tiwanza tichibatsira vakadzi vakawandisa zvikuru uye zvekare dambudziko remvura munomuchitungisa isu vakadzi tisiri kutambura tiri kutarisirawo kuti hurumende isatinzwawo sezvo takanyora kune mukuru wenyika kuti vationewo pakuvakwa kwedhemu redu tikwanise kuwanikwa tichicherawo mvura mumatepi tisarambe tichitenga nekutakura migomo zuva rega rega uye tichitarisira zvekare kuti vakadzi vazhinji vachange vachipinda muzvigaro zvepamusoro ungadai kuri muzvikoko kumachechi munzvimbo dzakasiyana siyana nekuti mudzimai tisi tinekwanisa kana kuti tine chido nekuvakaguta tikatarisa tichienzanisa nevarume vatikamboisa pazvigaro uye chimwe chandandaangara tingotenda kuti kekutanga muguta rechitungwiza taitawo meya wechidzimai saka tinongozvitenda
aiwa ndinotenda zvikuru muzvare kuvheya ndichiti muwe negore dzva rakanaka nekisimusi yakanaka
hatotenda nemiwo
ndinotenda thank you.